mwaka wingi kurerile rea 24-25 toba kuproduction season waka changa zakanaka badala ita masibete dina juu yabuko changa waka ita nadiri jire mwa September ala njiwa ngalani mvura suona mingi makomisha ufama endeni la shoma masino sito ufama zivo njivo waka ishara ala leo kwenye kita mkwa 1 September ala hapu changa kukua tarishino
tarishino zirikuta urika titarisa mafambira haru kuita mwaka iwoyu munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno
ikona manyeva zvakaita izvo ndezvekuti nhasi ndisati vanotiremba vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara fodya kare asi tichitarisa kuti vazhinji vavo kwese kumarch central kumashumo kumamikaland saka ita dambudziko rekuti zvokubva mitsuwa ina of November zvichienda mberi kusvamedzi wapera hakuna kuzombonayi nekuti hakuna kuzombonayi ndeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndimo ndeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva uye mukatarisa semadiridziro pane vamwe vakaita vanoita varombo rakanaka yekuti izvo vakakushaya mvura yakafaana nekuvaramba vachidiridza iyo yakafa zvakare pari zvinoizvi handifunge kuti tine a true picture yekuti izvotadyara kuti yakawanda sei ende sematauriro andiri kuita anaya mangwana musi wa 1 January hazvichamise kuti tinoona vamwe vachitodyara fodya
kurudziro nepavane mwaka pari zvino ndiye kuti kudii
pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai nekuti mvura ichauya according to expert opinion vanenge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda sazvari mvura iuya yakawanda zvaka ngatikudyarai uye tadyara ngatitarisirei kuti izvo tinokwanisa kuita backtoping nesamirire kusvika kuma 18 2022 zvakajairwa uko sekuti mwaka wedu waamushoma.